chachinja chaizvo padzidzise hurumende kuvanhu vezimbabwe hapana vari kutodzokera shure dambudziko ripo nderekuti vana vezimbabwe vari very skeptical vanokufunganya kukuru pamusoro penhomba dzokuchina dzakauya muno hurumende ingada yakaita basa guru rokudzidzisa vana vezimbabwe kuti nhomba idzi dzakangonaka kuinzira nedzimwe nhomba dzese vana Pfizer nana Moderna vari kune dzimwe nyika uyezve hurumende ingada yakaita basa guru rokudzidzisa vanhu kuti nhomba idzi dziri safe uyezve hadzikanganisi utano hwavanhu dzinoshanda
panenge pachida kuitwa sei mukapa muenzaniso
pari zvino kubvunza hurumende izvozvo kuti pavanhu vakabatwa necovid patsva nezuro vakanga vakabayiwa nhombo vangani havatiudze izvozvo kokuti vakafa necovid nezuro pande vakanga vakabayiwawo nhomba here havatiudzi namba yacho havatiudzi havatomboizivi chinhu chakanyanya kukosha chirongoda vana vezimbabwe ndechoziva kuti nhomba iri kushanda here ndikabayiwa ndiri kudzivirirwa here ndikabayiwa handisi kuzorwara here pane zvirwere zvakawanda zviri kuverengetwa nevanhu zvinonzi zvinoitwa kana vanhu vachinge vabayiwa nhomba iyi gavhumendi ingadai yakapinda muoverdrive kushandisa radio television macommunity radios kushandisa word of mouth vanofamba vachiita mashow vaya vachidzidzisa vanhu kwete ngoti uyabayiwe nhomba asi kuvapa mafacts and figures zvokuti nhomba yacho iri kushanda zvakadini iri kudzivirira zvakadini uye zvemaside effects akamira sei ndo zviri kuda vana vezimbabwe vanhu vachiri very skeptical rei zvino nanhasi
vanenge vachiti kudii
kuvabvunza nezvenhomba unozwa munhu achiti handii trusti hai bheta kugara ndisina kubayiwa hangu nhomba iri kunzi iri kuuraya vanhu nyaya chaiyo chaiyo yokuti izvo vakazvitakura nevari kuyamwisa vanobayiwa nhomba here hurumende iri kungoita prevaricate havasi kutaura zvakanaka kubuda pachino kuti endai munobayiwa vanokudzai kuti izvo yaingoonawo kuti ungaita sei manufacturer haasati aisa pagwaro rake nyaya yekuti vane nhumbu nevari kuyamwisa vabayiwe asi weingoonawo zvida kubetserita decision yako aiwa handizvo kumaketa kunoitwa nhomba ikoko izvinosabaya vanhu vari kuma 4 million tofanira kuita ane data rakasimba
rinenge richiratidza chii
rokuti izvo vakabayiwa vane nhumbu chii chiri kumboitika vakabayiwa vari kuyamwisa chii chiri kumboitika pane kahusimbe karipo kokuanalyza scientific data kandiri kuona kari kuita zvinhu zvisashande izvi